DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechina 10 kurume 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Urongwa hwekuti pharmaceutical industry vaone kuti chii chingagona kuitwa nenyika yeKenya chichibatsira Zimbabwe kuti tigone kuwana mishonga yakasiyana sana.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kudzoka nhasi kubva kuKenya uko vakanyorerana zvibvumirano zvizhinji nenyika iyi.
Hatisiri chinhu chakanaka kuti vanhu vetsvuto vasvike pakutongwa necourt martial. Kwete iri nyaya dzimwe asi nyaya dzekuba nekuhubva vanhu. Chinhu chiri serious muzozvipandimeni.
Mauto matatu eZimbabwe National Army atongwera kugara mujeri kwemakore gumi nemashanu pamunhu mushure mukuwanikwa aine mhosva dzekuba achishandisa pfuti.
Hatina kana dambudziko rekuti kuwanda kwevanhu nekuti nyaya iripo ndeyekuti iko zvino kune mabai election haisi general election. General election iriko gore rinouya. Kune mabai election 29 chete. Saka isusu tirikuenda kuya kunenge kuine mabai election.
Mutungamiri weMDCT va Douglas Monzora vakatadza kuita musangano wavo nezuro pachinoi hall nekuda kwekuti vanhu vashoma vakaenda kumusangano uyu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kudzoka kuZimbabwe nhasi kubva kuKenya kumusangano wavanoti wanga wakanangana nekusimudzira nyaya dzezveupfumi, kushanyirana uye kudzidzana munyaya dzezvekudzivirirwa kwenyika. VaMnangagwa vakakurudzira mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta kuti vabatsire Zimbabwe mukubviswa kwezvirango zvayakatemerwa nenyika dzokumadekoero. Nezuro vaKenyatta vakakurudzira nyika dzose kuti dzibvise zvirango zvakatemerwa Zimbabwe vachiti zviri kuvhiringa nyika nevanhu veZimbabwe. Nyanzvi mune zvematongoro enyika nezvekudzidzana nedzimwe nyika amai Lailandlela vaudza Studio 7 vari kuKenya kuti musangano uyu musangano unokosha kunyika dzeKenya neZimbabwe vachiti kudzidzana kwenyika mbiri idzi kuchabatsira nyika nevanhu vemunyika idzi.
Musangano wavari kuita uyu ndokusunganidza ukama pakati penyika yeZimbabwe neKenya zvichibatsanidzira pakutengeserana kwatinoita nenyika yeKenya zvichisanganisira zvekare nemainvestment tikatarisa nyika yedu nenyika dzese jekerere dzanga dzakasangana nedambudziko reCovid. Asi tinoona zvekare kuti zvisinei neCovid pane hukama huri pakati penyika yeZimbabwe neKenya. Hukama uhu tikada kuutarisisa hunobvirira kure akupambwa kwenyika mbiri idzi, uyezve hunoramba huchienderera mberi nokubatsirana mukukura munyaya dzezvekurapa, munyaya dzekare dzetourism dzinove nyaya dzinosunganidza ukama hwenyika mbiri idzi.
Chii chatingatarisira kubva murwendo rwavaMnangagwa kuKenya?
Chikuru chandingati chatingatarisira mukatarisa nyika yedu, inyika iri kusanganidzana nedambudziko rekushaikwa kwemushonga inogona kubetsera vanhu vanenge vachirwara zvirwere zvakasiyana siyana. chandafari wa shikuru pa urungwa wabaitwa wabasanga nizana nao urunga wakuti pama pharmaceutical industry waone kuti chichi nga gona kuitwa ni nyika ye Kenya chichibatira chichibatira Zimbabwe kuti chigone kuwana mishonga ya kasi ya nyasana chikada kutarisisa chienda kune rumwe rutivi nyika ye Kenya ino nyanyo zemberana ni nyika ye India. India inoiva iyo nyika inogadzira mishonga ya kasi ya nyasana ende zve chikada kutarisa zvekare India kana ichitengesera mishonga kunyika ye Kenya inouya nemutengo wakadzikira. Naizvozvo tinotarisirawo kuti Zimbabwe ichaona kugona kuwanawo mishonga nenzira yakafanana nezviri kuitwa neKenya. Saka tinoona kuti hukama hweZimbabwe neKenya hukasimbiswa zvikuru, tinogona kubetserekana chaizvo.
Maizera, iyo Zimbabwe chii chaingaitira Kenya mukudzidzana uko?
Tikatarisa panyaya yebilateral trade pakati peZimbabwe neKenya, tinoona kuti Zimbabwe ino exporta zvinhu zvakaita seshuga, tobacco necotton. Zvinove zvinhu zvandingati zvakabata upfumi hweZimbabwe. Hongu zvinhu zvarerekera kune rumwe rudivi zvakonzeresa kuti zvinhu izvi zvanga zvichimbosupplywa neZimbabwe kuKenya zvinge zvadzikira. Tikatarisawo pane nyaya dziri kuti neta dziri kunetsa nyika dzese, tikataura nyaya yemaweather conditions. Maweather conditions atiri kusangana nawo ari kuita kuti pasi rese rinetsekane, mvura iri kunetsa. Asi zvisinei hazvo, tikatarisa mugore rati 2020 panofungidzirwa ipo kuti mari yakabva muKenya ichienda kuZimbabwe inosvika iyo pa 10.68 million US dollars. Inove mari yandingati imari zhinjisa inotogona kunge ichibatsira kusimudzira upfumi hwenyika yedu yeZimbabwe.
Matongero eZimbabwe nematongero eKenya akasiyana. Sekuona kwenyu, Kenya inofungei pamusoro pemamiriro akaita zvino muZimbabwe?
Zvizhinji chaizvo zvatingafungidzira kuti vanofunga pamusoro pezvo. Tikada kutarisa tichibata kurukuru TV rema human rights, tobva tatarisa zvekare tichibata kurutivi rema sanctions. Zvinove zvimwe zvezvinhu zvataurwa naPresident Emmerson Mnangagwa vakati ivo tanga tichikumbirawo kuti President mutungamiri wenyika vaUhuru Kenyatta manga madii kuti taurirawo nenyaya yemasanctions aya. Masanctions aya anove akonzeresa zvinhu zvakawanda kuti zvisange zvichifamba zvakanaka munyika. Hatingarambi tichingochema tichingokumbira nyika, nokuti masanctions tikada kumatarisa chinhu chiri kungoramba chichingobuda panguva imwe neimwe. Naizvozvo ndinoona sokuti akuve nechikumbiro ichocho icho after vabvumirana kuti takusainirana nyaya dzemabilateral ties, takusainirana nyaya dzemabilateral trade dzeinvestment nedzetourism. Zvinhu izvozvo izvo zvakumbirwa navamunangagwa kuti tanga tichikumbirawo kuti muisewo shoko renyu kuti masanctions akatenherwa nyika yeZimbabwe nezvizvarwa zvemuZimbabwe abviswe. Tinoona sokuti idanho rakanaka ratorwa nemutungamiri wenyika weZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika nezvekudzidzana nedzimwe nyika. Amai Laila Ndlela vari parunare kuNairobi, Kenya neStudio 7. Panguva iyo mhosva dzekuba pachishandiswa zvombo dziri kuramba dzichikwira munyika, mauto matatu eZimbabwe National Army akatongerwa kugara mujeri kwemakore 15 pamunhu mushure mokuwanikwa nedare remauto reZimbabwe Defense Forces General Court Martial aine mhosva dzekuba achishandisa futi. Gwaro rakaburitswa nemutauriri weZimbabwe National Army vaAlfios Makotore rinoti mauto matatu epakamba ye 4 Infantry Brigade iri mumasvingo anoti Fortune Dlovu, Rachel Manyanga na Kainos Masase vakapiwa mutongo uyu musi wa 5 mwedzi uno mushure mokuwanikwa vaine mhosva dzavakapara pakati pandira nachikunguru gore rapera mumasvingo. aka akasike kutanga kuti mauto atongerwe kugara mujere mushire mukuwani kwa aine mhosva dzekuba achishandisa futi asi izvi zvinonzi nevamwe hazvisi kuratidza sezviri kushanda vaimbova meja muchiuto vaGiles Mutsekwa vanhu vemutevedzeri wasadyigaro mubato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vanoti kunyange hazvo mitongo yakadai ichifanirwa kunge ichibatsira kuderedza mhosva dzinoparwa nemauto hurumende inofanirwa kukasika kugadzirisa mamiriro ehupfumi hwenyika uye kubhadhara mauto miripo yakaringana ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7
danho riri pamutemo zvirimo mumagwaro mbiro remauto emuno muZimbabwe kuti vanhu vanotongwa kubvira padanho riri pasipasi kusvikira wasvika kugeneral court martial saka profesi yodanho rakatorwa iroro riri pamutemo zvikuru rakatedzerwa nezvazvo chinhu chiri kutitambudza tiri kutisuisa ndechekuti hatisiri chinhu chakanaka kuti vanhu vetsvuto vasvike pakutongwa necourt martial kwete iri nyaya dzimwe asi nyaya dzekuba nekurubha vanhu chinhu chiri serious musociety medu saka chinhu chinoda kutsvagirwa mazano ekuti zvitopeka sei izvozvo zvinomiswa sei
saka zvii zvamunokurudzira vamutsekwa panyaya iyoyi kuti dai zvaitwa
chinhu chatinokurudzira kuti dai zvaitwa chekutanga ndechekuti mukasvika mukaona masoja akatrainwa nedisipline aakutanga kureidha nekurobha vanhu tinogona kuvapa chirango fanika kupiwa kwavaitwa vakomana vatatu avo asi izvozvo zvega hazvisirizvo pazvinofanira kuguma zvinofanira kugumira pekuti chikonzero chaakuita kuti mauto edu asvike padanho iroro ndechei urombo hwaita sei kubva wasvika ipapo unogadziriswa sei chekutanga kugadzirisa urombo ihwohwo ndechekuti mauto edu anofanira kubhadharwa zvine mwero chechipiri ndechekuti mauto edu anofanira kugara ari patraining neretraining nekuti ndoo panobva discipline chechitatu ndechekuti mauto edu anofanira kudzidziswa kukosha kwakaita macitizens emunyika nerespect yavanofanira kupiwa nechikonzero chavanofanira kudifendwa macitizen haikona kuataka macitizen
asi munoona here izvi zvichibudirira kuitwa tichitarisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe pane ino nguva vamutsekwa
chinonesa ndechekuti muZimbabwe mune zvinhu zvikuru zvinoda kutanga zvaitwa chekutanga kwaJonga ndechekuti panofanira kugashirwa kuadhimitwa kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe panofanirazve kubvumirirwa kuti sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muZimbabwe chinhu chinofanira kuitika kuti zvinhu zviite improve
asi munoona here matanho iwaya ari kumbotorwa neZimbabwe National Army achidzora unhu hwemauto kuti vasazenge vachipinda munyaya idzodzo nokuti tinoona kuti nyaya dzakawanda dzekubiwa pachishandiswa pfuti dziri kunongedza kumauto nemapurisa
misikanzwa yese haiperi nekurohwa neshamo
vaimbove meja muchiuto vaGiles Mutsekwa vanhu vemutevedzeri wasadyigaro mubato reMDCT inotungamirirwa navaDouglas Monzora vari parunhare kwamutare naJonga Kandemiri weStudio 7 MDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora yakatadza kuita musangano wayo nezuro pachinoi hall nekuda kwekuti vanhu vashoma vakaenda kumusangano uyu Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vamonzora ava vaifanirwa kutaura pamusangano uyu vakazoitira musangano wavo pamba peimwe nhengo yebato ravo vawiri nyambe mumusha unogara weruzhinji weColdstream. Vamonzora vakati vakatadza kuitira musangano wavo muchinoi hwoo nekuda kwekusafamba zvakanaka kwemashoko emusangano uyu sezvo dzimwe nhengo dzavo dzainge dzisazire kuti musangano uchiriko here kana kuti kwete. Vamonzora vakati chimwe chakaita kuti vasaitire musangano wavo muhoro inyaya yekuti vainge vave kutyira upenyu hwavo sezvo nhengo dzebato reZANU-PF necitizen coalition for change kana kuti Triple C dzainge dzichimbe mbeya mbeya pedro nipabaida kuitira musangano wavo
hatina kuzokwanisa kuita public meeting yataka tida kuita nepamusaka pekuti pakapane ma issues pakapane ma issues ze security maona vanhu vezano PF vachitenderera paya vanhu ve triple C vanga vachitenderera isu hatikuda kuitwa drone in nyaya ye violence
pane kuti misangano yavo iri kuenda vanhu vashoma zvichienzaniswa nemamwe mapato vamonzora vakati bato ravo riri kuenda kunzvimbo dzine sarudzo dzemabielection chete kwete kufamba nyika yose sezviri kuita mamwe mapato
hatina kana dabudziko rekuti kuwanda kwevanhu nekuti nyaya iripo ndeyekuti iko zvino kune mabai election haisi general election general election iriko gore rinouya kune mabai election 29 chete saka isusu tiri kuenda kuya kunenge kuine mabai election tiri interested seMDC tiri interested nekuziva vanhu vachavhota kwete kuti vanhu vauye kubva kuZimbabwe yese matimana ese kuuya kuwadi 4 chinoi
vamonzura vakati vakazopedzisira vaita musangano nenhengo dzavo vachironga mafambisiro avachaita nyaya dzekutsvaka rutsigiro rwenhengo dzavo munzvimbo dzose dzine sarudzo uye kuronga musangano wavo mukuru uri kuitwa muHarare kuZimbabwe grounds nesvondo
tanga chitaura nevatungamiri vekuno kuchinhoi nemashonaland west nenyaya dzemabai elections ari kuitika musi wa 26 tanga chitaura nenyaya yekuti mapolling agents yedu zvinenge zvakamira sei uyezve support candidate support yachapa kumacandidates yedu yakamira sei ndo chinhu chekutanga chechipiri tanga chitaura nenyaya yestar rally yedu yatiri kuita kuZimbabwe grounds musiwa 13 March musi wesunday saka tachikurukura
atabvunza nhengo dzetriple C kuti sei dzainge dzichimbeya mbeya pedyo nepaida kuitirwa musangano neMDCT nhengo iri kukwikwidza muward 2 muzvari Patricia Shibaya vakati vainge vasingazive nezvemusangano uyu uye vaifamba muwadhi mavo
inini ndasikatombozvizivawo kuti vanotori nefunction paurini inini wadhi ndiwo yawadhi yandiri kumiriwo yandiikupidza saka nini ndikutofambawo ndichito visibility yangu ndichitukuta dotdo mafly ndasikatombozivo kutwa neprogram
Studio 7 yakatadza kubata nhengo yezanu PF iri kukwikwidza muwadhi umu vayasini yasini sezvo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena
tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi Newsday mune nyaya inoti hurumende inokurudzira vanhu muZimbabwe kuti vasiye motikari dzavo kumba asi vashandise mabhazi eZupco kuti vasaremerwa nemitengo yemafuta ekufambisa dzimotikari iyo iri kuramba ichikwira vachitaura nevatori venhau nezuro gurukota rezvemhando dzemoto vasoda zvemu vakati vanhu vanofanirwa kushandisa mabhazi eZupco panzendo dzavo nekuenda kubasa muNewsday makare nhengo dzeparamende dzinokurudzira gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mtsvangwa kuti vaone kuti vatori venhau vanoshanda nekugara zvakanaka sezvo vachiita basa rinokosha ivo vasina kugara zvakanaka yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
makadi mugoma hwande namugoma yajonga nevamwe vose vashamarari zvokwadi ndada kuti ndiwe kuti nepolitical violence iri kuitika muZimbabwe ko iyo polad yakanga ichingogara matare vaigadzira chii chavaigadzira kwanika vatengera nemota ikeno vanhu vaakungorohwa vaakungourawa chii chavaigadzira handioni betsero yavakaita iniye kuti polad inei spaku vaakungotambisa mari dzenyika kutambisa mari dzenyika vanhu vachitambura kudai nekutengerana mota kuvharana vana vezimbabwe vasadero mani ndinotenda hangu ndini mafuka
mamukazi vepa Studio 7 apo Pashoni Java uyo ngaadzoke kunyika pake uyo mariji kuda kuda kuzviita anotisira kuamerica iye achivhiringidza zvemuno ndiye unokurudzira kurova kwevanhu zimbabwe Pashoni Java uyo Gabi, Gabi, Koko, Beberongarisa inyue, Bajo Njavadzo, kia Timudi Koko, Tie Monje, Zanupio, Vinotungamira Majurugui.
Wadi pastu dio sevela na kuma chonga kwa di kwa di kwa di la kuno kuri bogo sao na imi ana mkuma chonga wewe studio sevela ni nini pereo dino tana chokwa di magadi boda ma boda wose afurwa kwa iri boda rebe di bridge raka jango farwa wani zii kuzirwi tike kwa asipa na afunga kutibira marika na ya abna kako ya kufraika boda mwosa edu ndeiku Mwati shuwa kuenda kumusha tobatu ya mbariwezi kwa shika ma 2,000 kuya kuna kusa watu ma 3,000 kuna kudo wa hirizu mbariwezi akawanda kudari ma 2,000 kandu ma 3,000 kufraika boda mnanga kwa uye tingo pindu wama pindu ataita kuna akabayi wangu kudita kadirake dobi parese tibuke direkovit na mwure warnazo arusha nda mwote sevente ya kutawa siro kuda ujirao ni marima hara bipero ndi kurusha ni soma paeseki wanajungo badarana kwa poda mwunga abu lite kati kutaka bayo wajena mba kwa
halo halo pa studio 7 ni David pa Johan speak up nukumbirao kutindi kwazi se umano zitagras monzora alipara aliapu Kiripo parare papo ndokumbira omundi kwazisirewo akomichi ndipapo futi ndozoda kwazisa uyu musikana ari pa blues musikana ari pa blues uyu mai kupe kumbira ove studio 7 mundifarisiro vana vanekambo kapacheso Kanonzi mai utangire iko musindo tapedza zvangu nini diva pa what's big afu
makadi pa studio 7 kune vamwe vanhu vari muhurumende vanoita basa rokunyepera macitizen ezimbabwe vana vezimbabwe vakafanana na taungandoro Regress Mahomba Priscilla Chikumba vanhu ivava vakafa vanhu vatokava vato vadambudziko ravane nyika ukatara vana taungana ndoro unengachitaura zvekuti kwa pavana vari kubakwa necovid-19 chinotifadza hapana akafa ko kana vakazotanga kufa odi unoda kuzoona zvinhu zvashata unenge achingoti zvinhu zvakanaka achingotaura sokuti hazivi zvaanoita vana Ignace Mahomba kuchingoi tiri kungomhanya iwo vana Priscilla Chigumbu kuchi hati kutoisa ichi vanhu vekuvhota kunzvimbo dzimwe dzakawanda hakuna kana vanhu havambozivi kuti kuri kurejistiwa kuvhota nanhasi kushati ivo basa ravo ve vachishandira kupi vanhu ivava
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazo enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica Bazi reAmerica rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika reDepartment of Defense raramba kutambira ndege dzehondo dzerudzi rweMiG-29 dzaranga rapiwa nenyika yePoland kuti dziendeswe kuUkraine uko nyika iyi iri pakati pehondo neRussia. Poland yakanga yati ichapa America ndege idzi kuti idziendese kuUkraine asi ichiti America igopawo Poland ndege dzayo dzakashandiswa uye dzinogona kuita basa rimwe chete iri. Asi America inoti haikwanisi kutambira ndege idzi nekuti America nenyika dzesangano North Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO hadzifanirwi kuonekwa sedzatanga kurwisana neRussia. Tabata vanongorora zvematongero enyika vadeni moyo kuti vatiudze zvizhinji.
Maonero angu ndekuti pane zvinhu zviviri panapa. Chekutanga ndechekuti America ne NATO vari kutaya kusaonekwa kunge vari kupindira hondo iyi senato directly vachi kuti varwisane ne Russia vari kutaya kuprevent that because Russia tesitoziva kuti inuclear power and munhu wavari kudila naye uyu Putin njere dzake right now hadzisinyatsonzwisisika kuti munhu anogona kutungidza manuclear kukafa vanhu vakawanda so vari kutraya kupreventa direct confrontation in the hope yekuti vanogona kunegotiata naye kuti withdraw matroops ake
saka nyaya iri kuitika nemajeti aya ndeipiko nai vamoyo
nyaya iri kuitika nemajeti aya ekupoland ndeyekuti Poland uo yavhuma kuti ndobatsira remajeti aya asi hatisi kuda kuti majeti aya asimuke from kunyika kwedu because then that means kuti Putin anozoti iPoland yakaita se yakabatsira nemafighter jets aya then yobva yaita direct enemy yekuda kurwisa Poland saka Poland yanga asuggesta kuti majets aya mafighter jets angaende kuGermany and then maamericans ovaona nzira yekuti anovasvitsa sei kuukraine kuti abatsire maukrainians so panapa ndo pane bongozodzo rekuti America iri kuti akasimuka from Germany then again that means kuti NATO yaita se yapindira hondo iyi and so right now ndo pane dilemma
vamoyo chii chiri kuitika apa ichafambiswa sei nyaya iyi
maonero angu ndeyekuti Poland ineibha yeukraine mafighter jets aya mapilots anodiwi kuenda kupinga mupoland oona nzira yekuti anoatora sei achidzokera navo kuukraine versus kuti aendeswe kugerman uku ndenzozoita conflict yacho but iguess hazvanaoma
ndozvaitaure munofunga kuti america ichata sei apa
america iyo iri kuhopa kuti masanctions aaisa aya even aaisiwa nhasi ekubhana oil nenatural gas inobva kurussia kuti uye kustates kuti mapressure yairi kuisa economically ichafosa Russia kuti ichinje maitiro idzosere masoja ayo but again even latest sanction yeoil handioni kuti inogona inoaffecta Russia zvakanyanyisisa because US hai importi oil yakawanda kubva kurussia maeuropean countries ndio anodependa neoil inobva kurussia and maeuropean countries aya ari reluctant kuti vabhane maimports eoil from russia because it's winter right now and they are dependent on mafuta iwawo anobva kurussia so nyaya yacho iri complicated but at the end of the day tikaona macasualties vanhu vazhinji vachirwa takutanga kuona pressure inobva macitizens of the world vachiti hamungaregerewo vanhu vachiurayiwa kwakadaro zvakadai muchingoti hamusi kuda kupindira because muri NATO so hamuda kuti kufe vanhu vangani
avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kudzoka nhasi kubva kuKenya uko vakanyorerana zvibvumirano zvizhinji nenyika iyi mauto matatu eZimbabwe National Army atongerwa kugara mujeri kwemakore 15 pamunhu mushure mekuwanika aine mhosva dzekuba achishandisa pfuti mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vakatadza kuita musangano wavo nezuro pachinoi hall nekuda kwekuti vanhu vashoma vakaenda kumusangano uyu tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.